ndive zvandiri nhasi. Zvinobudikidza nekuzodzidza zvekurima kwandakaita ndichishandira murungu uyo wandaisevenzera ndiri kusouth africa, anova akandidzidzisa zvandinoti zvese zvandinoziva pari nhasi. Saka Zimbabwe yakandipa foundation, South Africa ndiyo yakazondigadzira kuti ndive ndiri munhu andiri nhasi. Kuno kuda kukwaniswawo kunge ndichitaura mashoulders nevanoziva zvekurima, asi ndinotenda chaizvo nemukana wandakawana ndiri kusouth.
Rudzi rwupi rwezvirimwa zvamuri kurima muri kwakare kuAustralia?
Inini ndiri kurima maprotea flowers. Ndakatouya kuno ndikatoita zvemaorange for about 4 years. Zvakare ndichiita go into different orchard crops. Ndiri irrigation and nutrition expert kudiridzirwa kwemiti iri mumaorchard, zvakare nekutarisa kuti miti yawana kudya kwakakwana here nenguva yainenge ichifanira kuwana. Saka nouda kwokuti ndiri munhu anga angori passionate kana kuti anga adzidziswa zvemaruva, ndakawanawo mukana wacho ndikati regai ndimbouzame.
Makatambirwa sei?
People in Australia vane zvinhu zvavanoda ende zvizhinji zvacho zvakavakwanira. Saka pachislang tinoti havana pressure nezvinhu zvakawanda. Handisi kucomplaina and I will not complain.
Matambudziko apa muri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Dambudziko hombere kunoku idambudziko revasevenzi. Washandi chaivo chaivo kunge uchinge uine yatinoti consistent labor force, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vanotizira vachienda kunogara mumataundi, havada kushanda mumapurazi. Zvakare kuti uwane visa rekuti waunza hama kana kuti mushandi kumuunza kunoku, nezvakanditorera makore matatu kuti visa rangu ribude kuti ndikwanise kuuya kunoku. Saka kuti ndifunge kuti ndichaunza hama ichiuya kunoku, zvinhu zvinotora nguva yakareba chaizvo ende process yacho inorwadza.
Saka muri kukwanisa kukunda sei matambudziko aya vachinyanga?
Unongoshanda nezviripo. Plus it's a competitive world, we have to offer all my better conditions of livelihood. Zvireva kuti instead of paying minimum wage $28.26 you have to offer above that kuita kuti ukwanise kuita retain nevanhu.
Mune masangano kana vana veZimbabwe vamuri kushandawo navo here vamungadai muri kubatsirawo kana kubatsirana navo?
Hongu, ndinoshanda nezvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda chose, tichiedzawo kubatsirana kuti tienderere mberi. Ndine mhuri dzandinopotawo ndichibatsira zvinhu zvacho handikwanise kuti ndizvitaure for privacy sake. Zvakare ndinobva kumhuri yakakura chaizvo, saka ndinonge ndishamurawo.
Remangwana muri kuonawo rakamira sei mubasa ramuri kuita iri?
Ramangwana is going to be bright. Ndine chivimbo chekuti Mwari kana achindichengeta ndiri mupenyu, ndine utano hwandinawo nhasi, ndichinzwa simba randiri kunzwa nhasi, ramangwana rinenge riri rakajeka. Pari zvinezvi ndikutombotarisawo zvangu maoptions ekuti South Africa here kana kuti Zimbabwe here ndiyo next destination. Tichibudikidzawo nekuti political and economic conditions, what is the outlook for the next 20 to 30 years, nekuti investment dzatinoita isusu zefarming is a 20-year sort of plan kana waestablisha in orchard. Saka unongosvika guaranteed 20 years even more, of which tinenge tichitarisa nyika dzinotipa mukana wakadaro. Tichitarisawo futi in the northern hemisphere kuti ndedzipi nyika dzinotipa mukana wekuti tikwanise kuita investments dzinoguarantua security of our investments. Nekuda kwokuti ndizvo zvinhu zvatiri kushuwira nezvatiri kutarisa. Saka ini neramangwana rangu ine nutshell ndeyekuti ndiri kutsvaga mukana, ende haisi mukana yekurima chete, mikana yezvakawanda. Saka kana pane zvinhu zvinofamba zvinoita zvinoita kuti tiwane seuviri, ndinenge ndichizvitarisa izvozvo zvinofamba kwanguva.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi vachinyanga?
I would say connect with me on LinkedIn. Ndine profile yangu ipapo, ndinoitwa Noah Chinyanga. Mukangoendisecha munondiwana, mungoitawo connect with me totanga kukurukura ipapo.
Shoko ramungasivira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva?
Ndinoda kutenda kune vanhu vakateerera pane ino nguva, ndichipawo kutenda kune mhuri yekwangu nekushandidzana kwatinoita nekubatsirana kwatinoita, ndichipawo kutenda
nemuri ya Zimbabwe pakuti zvakaoma kudaro tashika katashika nasi ende mukada kuzvitarisa futi kuti dambudziko can be a blessing in disguise noda kuti kusvike patiri nasino zvakatitimudza ndo zvakatitiza patiri saka anyway hongu zvinorema hongu zvinorwadza ende dzimwe nguva unosanganawo nemamwe matambudziko unowaunoudza asi mukatarisawo vamwewo vatosimukira nekubudirira pane izvozvozvo saka dzimwe nguva unokandwa kwakadzika kuti ugodzidzawo kutuhwina ndoo zvinhu zvakaitawo kuti ndizosvikawo pandiri nhasi asi hazvisiri izvovo zvandinoshuvira kune vanhu pari zvinoizvi ndakuti varume tinofanira kunge tichishandira kuti tinge tine musha misha yedu tinge tive pedu patinoti pedu patisingazonge tisina security nokuti ndakatarisa mhuri zhinji dziri kutenderana nenyika dzinoidzi ukazotarisa tatokura tatovarume vakuru ende zvakare mukana yekudzoka kuti wazotanga kutangira pazero hapasitorina saka we have spent the best times of our lives toiling and being out there chakakosha ndechekuti tizowanawo pedu patinoti pedu patinonge takanyatsodzika matiri ndatenda hangu.